Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 17, 2021. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzere yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yeBritain nhasi yaburitsa gwaro rinoratidza kusagadzikana kwezvinhu muZimbabwe. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dziri kukurudzira hurumende kuti itenge nhomba dzeCOVID-19 dzakawanda nguva imwe chete. Zimbabwe yopemha mari yekuti ibhadhare varimi vechichena. Indiwe mimwe yemisore na uzedu za nasi ichuwe kwa muri ichibakuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Urumende Britain nasi ya buritza kwa rurunuratiza kwa inoti kusagadzikana kwezvinhu muZimbabwe munyadzo zvematongerwo enyika kodzero dzevanhu zveupfumi mabhizimusi neuori. Britain yayambira kuti nekuda kwezvikonzero izvi kuita bhizimusi muZimbabwe kune matambudziko nezvimhinga mpinyi zvakawanda. Mune zvematongerwo enyika, gwaro iri rinoti kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980, Zimbabwe ingori pasi peutongi weZANU PF uye nyika iri kutarisana nesarudzo muna 2023. Munyadzo zveupfumi, Britain inoti Zimbabwe iri kuramba ichisangana nematambudziko anosanganisirawo rubatsiro runopiwa vanhu. Gwaro iri rinotiwo kunyanga hazvo gohwo rakanaka pamwe nekumuka kwezveupfumi wenyika mushure meCOVID-19 zvichigona kuzomborerutsa matambudziko, urongwa hwemuono uri kure weremangwana mune zvemabhizimusi ndihwo hunodiwa. Gwaro reBritain iri rinotiwo Zimbabwe inonhoro hondo yekutyorwa kwekodzero dzevanhu, izvo zvakaita kuti vamwe vakuru vemauto vana vaiswe pazvirango musi wa1 kukadzi zvichitevera kuurayiwa nemauto kwevanhu vairatidzira muna 2018. Zvimwe zviri kusimudzwa mugwaro iri inyaya yechioko muhomwe neuori uwo Britain inoti watekeshera zvakazoita kuti itemere muzvinabhizimusi vakuda kwashetagwirei zvirango. Gwaro iri rinotarisawo kusagadzikana kwezvemabhizimusi munyika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava avo vari kumusangano weSADC Summit kuMalawi kuti tinzwe pamire hurumende pagwaro iri. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vaCharles Mutasa vanoti hapana zvitsva mugwaro reBritain iri sezvo mapoka akawanda anoongorora zvematongerwo enyika agara achisimudza nyaya idzi achiti dzinofanirwa kugadziriswa kuti zvinhu zvinake muZimbabwe.
Tingati gwaro iri harisiri kubunitsa zvinhu zvinyowani zvatisina kumbonzwa nezvazvo. Ndofunga mavhiki kana kuti mwedzi wapera uyo pane rimwe gwaro reAfro Barometer rakabuditsa zvinhu zvakangoenzana naizvozvo richiratidza kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe harusi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika, richipembedza hurumende pakushanda kwayakaita nezvekubata nechirwere cheCovid. Asi zvimwe zvose zvairatidza kuti hapana kufara kuripo. Tinoonawo zvakare kuti iro svondo rino iri vaThemba Mliswa vakanyorawo paTwitter vachitaura nekuda kwemaelections akaitwa kuZambia vachiti hurumende yavamunangagwa inofanira kuchenjera kuti inogona kudyiwa maelections ari kuuya 2023 kana ikasarwisana neuori nekusatonga zvakanaka uye nekudzvanyirira vanhu.
Asi zvinosiya papi chimiro cheZimbabwe kunyange riri shoko riri kuramba richidzokororwa nekuti vamwe vanoti dzokororo ine simba?
Zvazviri kungoratidza Zimbabwe inofanira kuti ishandure maitiro ari kuita zvino zvikuru sei pakudyidzana kwevanhu pautongi huri kuitika. Panofanira kuva nekutaurirana nekugadzirisa zvinhu zvinenge zvichidomwa nekuchemwa nevanhu kuti zvigadziriswe. Zvikuru sei paidikanwa mabai elections uye nenyaya yekushungurudzwa kwevanopikisa. Tinoona kuti inyaya dziri kuramba dzichingotaurwa idzodzo kuti aiwa zvinhu zvakadaro ngazvigadziriswe.
Tiri kuonawo mugwaro iri kuti hurumende yeBritain iri kuyambira kuti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe hamusi mekuti munhu ungaita bhizimusi rakasununguka. Zvinosiyawo papi chimiro chenyika munyaya dzezveupfumi?
Mushure mekunge maitika Brexit iya, kubuda kweBritain muEuropean Union, kureva kuti iko zvino yakusarudza nyika dzaingashanda nayo ichiita mabhizimisi nekudyidzana pane zveupfumi. Kureva kuti gwaro iroro iro rinotoshandiswa sehwaro kuti Zimbabwe isasarudzwa kuva imwe dzenyika dzinoshandwa nadzo neBritain.
Mungaonawo here vehurumende vachisimudza musoro nekuda kwegwaro irori?
Zviri paviri, vanogona kuita zvavangaitawo kuti mamiriro azvo areruke. Zvinonzi hazvo sogwa rivhigwi, asi kazhinji kacho tinoona richivhigwa zvichibhakera. Kana vatsoropodzwa sezvizvi, vanogona kungozvivhigira vachiti isu tiri nani takamira zvakanaka, tine maitiro edu akasiyana nevamwe.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vachaus Mutasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dziri kukurudzira hurumende kuti itenge nhomba dzeCovid-19 dzakawanda nguva imwe chete kuitira kuti vanhu vakawanda vabayiwe nyika ikwanise kukurumidza kusvika pauwandu hunotarisirwa kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira zvakanyanya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyora anoona nezveutano mubato reMTC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vanoti kurudziro yavo ndeyekuti hurumende itenge mishonga yenhomba dzeCovid-19 yakawanda kuitira kuti munhu wese abayiwe.
Tiri kuda nhomba dzaangowanda, ngavangounza nhomba 16 million tongoita blitz to vaccinate Zimbabwe yese kamwe chete.
Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vatiwo zvakakosha kuti mishonga yenhomba idziwanikwe nguva dzese, vachiti zvino zvinobatsira kuti nyika ikurumidze kusvitsa zvikamu zvinodiwa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Ramba tichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ngaiite kuti mavaccines ange achiwanika nguva nenguva uye chero paanenge achidiwa nevaya vanenge vakasununguka kuti vange vachida kubayiwa.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino nyika yatambira nhomba dzeCovid-19 dzinodarika mamiriyoni matanhatu. VaMujiri vati hurumende yakazvipira kuwanisa nhomba yeCovid-19 kusvika uwandu hwevanofanirwa kubayiwa hwakwana.
Sikuti hurumende yakwanisa kutenga yatingati 6.5 million nhomba zvichibatanidzira neshamwari dzenyika tengwa nehurumende. Saka hurumende iri kuedza painogona napo kuti itenge nhomba idzi kuti vanhu vose vabayiwe tigova kuti vaachive yatingati 60% herd immunity.
Vachibvunzwa kuti sei hurumende isiri kupinza mishonga yakawanda nguva imwe chete, vaMujiri vati tibate gurukota rezvemari vaMutuli Ncube avo tatadza kubata panhare mbozha yavo. Hurumende inoti ine urongwa hwokubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu makumi maviri nevapfumbamwe uye mazana mana nemakumi mana nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yese vava zana nemakumi maviri zviuru nemazana mashanu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 120,532 uye vafane chirwere ichivava zviuru zvina nezana nemakumi matatu nevasere kana kuti 4138 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yese vava pamamiriyoni maviri nezviuru makumi mapfumbamwe nechimwe nemazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 2,091,550 vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave miriyoni nezviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvina nemazana maviri nevatanhatu kana kuti 1,254,206 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira po hurumende ichazivisa zvayawana nhasi ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rakabatana nemasangano anosanganisira reJuly 31st Movement, vemakereke nemasangano akazvimirira rinoti rambosendeka parutivi urongwa hwaro hwekuratidzira uhwo hwaifanirwa kutanga nezuro kuti rimbopa mukana kugwaro renyunyuto rakanyorwa nezuro, uye gwaro iri rine zvinyunyuto zvina zvichasvitswa kudare repamusorosoro reConstitutional Court, kubazi rezvemitemo pamwe nedare reParamende chero nguva, vachida kuti munyika muve neshanduko munyaya dzekuitwa kwesarudzo. Zvimwe zvezvinyunyuto zvavo zvinoti kupedzwa kwehuori, kusimbiswa kwemitemo inochengetedza kodzero dzevana pamwe nevemakereke vari kuti havana kodzero yekudzinga vatendi vanenge vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 kubva kumachechi avo. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vari zvakare nhengo yeJuly 31st Movement vaJacob Ngaruvhume vanoti kana vasina kunzwa kubva kumapoka vachasvitsa magwaro avo enyunyuto mukati memasvondo maviri vachazopinda mumigwagwa vachiratidzira kubva musi wa31 Nyamavhuvhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Patakanga tichifinalisa planning yedu, hurongwa hwedu, mastakeholder vazhinji vakandikumbirisa kuti hazvikwanisiki here kuti timire kutanga kuratidzira nhasi, asi kuti tiendese Constitutional Court petition, toisa petition kuConstitutional Court, Parliament of Zimbabwe nekuMinister of Justice and Legal Affairs, toazivisa zvinyuitwa zvedu kana kuti zvinetswa zvedu zviripo, then toape mazuva svondo rekuti vatiresponde, vatiudze nyaya dzatiri kureiza mupetition. Kana vachinge vasina chavaita, tobva tapinde mastress kubva musi wa31 August. Saka izvozvo ndo zvitakawirira nemastakeholders kuti tiite. Saka nhasi tanga tichigadzirira petition yedu, legal team yedu yanga tichigadzirisa petition yatichaendesa kuConstitutional Court muzuva rimwe chete kana maviri anotevera, tobva tazoipfuurire mberi tozivise mapurisa nenyaya dzekuratidzira kwedu kwatiri kundoita. Meanwhile, mastakeholders ese ari kutobatanidzawo zvakare kuti amobilize mamembers avo kuti tigone kuzoratidzira pamwe chete.
Saka zvii zvamuri kuisa mupetition iyoyi yamuri kuda kusvitsa kwamataura uko?
Tine zvinyuito zvitatu zvikuru vakandemiri. Chekutanga ndechetingati mareform anodiwa kuti sarudzo dzinge dziri free and fair, anonzi maelectoral reform. Izvozvo tiri kuti Zimbabwe kuti igone kuende kusarudzo dzakasununguka kumunhu wese, ngapave nemareforms iwayo. Chechipiri tiri kuti isusu pane nyaya dzecorruption dzehuori ngadzigadziriswe munyika muno, nokuti dzikasagadziriswa nyika hainaki, vanhu vari kungokwangwaya nenhamo, asi nyika yakapfuma. Saka nyaya yehuori ngaigadziriswe, vanhu vari kuite huori vasungwe, nyika iite zvakanaka. Chechitatu tine nyaya dzemachild marriage. Kodzero dzevana hadzisi kuchengetedzwa. Tinoda kuti vana vasununguke, vasamanikidzwa kuroorwa vasati vasvike makore ekuziva zvaari kuita. Saka ndo zvinyuito zvitatu zvatanga tinazvo. Machechi akabva aisawo chinyuito chekuti hazvina kunaka kuti vanhu vamanikidzirwe kuvhakisinetwa, chiri chinyuito chechinamba 4. Saka ndo zvinyuito 4 zvatanazvo iko zvino zvatiri kuda kuti tiratidzire nekuda kwazvo. Saka tiri kudzibatanidza dzose kuti patinopinde mastreets tinopinda takawanda, takaungana pamwe chete kuti zvinhu zvedu zvipfuure mberi zvakanaka. Saka ndikangoti nesummary ndo zvataita. Saka iko zvino nhasi tanga tiri paConstitutional Court tikazogadzisa petition yedu, legal team yedu yanga ichigadzirisa yatichaendesa kuConstitutional Court, ndo zvatanga tichiita izvozvo.
Taimbonzwa muchitaura kuti hamukumbire mvumo yekuratidzira kumapurisa sezvo iri kodzero yenyu yekuratidzira. Zvasiyana chii nezvamaakuita iye zvino zvokuti maakunyora mapetition aya?
Isu zvatiri kutaura tiri kungoti bedzi, mutemo hautiti tikumbire mvumo kumapurisa kuti tiratidzire. Mutemo unotiti tizivise mapurisa regulating authority yedu kuti tiruda kuratidzira izvozvo ndo zvatichangoita bedzi ma stakeholders ndo zvatikumbira kuti vangarivhume pamwe chete neboka renyu isusu kana tichizova part yekuratidzira kwamuri kuronga huku tinonga chide kuti tinge tateedzere magwara ese emitemo saka isusu ngatinyore tizivise mapurisa sezvo zvinosungirwa kuti tiite tikati aiwa izvozvo zvega tinoita nekuti nesuo tiri vanhu vanoteedzere mutemo asi hatizi kuti mapurisa anofanira kutipe mvumo kutibvumidza kana kutirambidza tiri kungoti bedzi tinofanira kuvazivisa then kunyorera zvinyuito zvedu kwatiri kuita uku kuti tizivise kuti ndo nyaya dzatiri kunetseka nadzo tikasawane mhinduro yakatikwanira topinde mumastreets toratidzira zviri pamutemo endive zvine runyararo peaceful protests ndo zvatiri kutarisire kuita izvozvo hapana kudzoke kumashure zvachose chose nokuti ikodzero dzatinotopiwa nebumbiro remutemo wenyika yezimbabwe kuti tiratidzire
ava vanga vari mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngarivhume vari parunare muharare nestudio 7
vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne7270 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisa kugunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vachitsigira mashoko avo pamwe nedanho rekubvisa mauto emuamerica muafghanistan nhasi mutungamiri weamerica vajoe biden vati vari kuzarisa zvavakavimbisa vanhu munguva yesarudzo zvokuti vakapinda panyanga vachamisa nyika yavo kuramba iri muhondo yenguva yakareba iri kuitika muafghanistan vanhu vemuafghanistan pamwe nepasi rose vari kutarisa vasina kugutsikana kuti chikwata chetaliban chichachengetedza here vimbiso yacho uye kutonga zvine mwero kudarika zvachakamboita kubva muna 1996 kusvika muna 2001 vachitaura vari kumba kwavo mudunhu rekentucky nezuro mukuru webato rerepublican party mudare resenate vamitch mcconnell vakatsanangudza kuburiswa kuburiswa muafghanistan kwemauto emuamerica sechinhu chinonyadzisa kunyika yakabudirira yazvidzikisira pasi vatungamiri venyika dzemusadhiki vaungana nhasi mumalawi uko kuri kuitirwa musangano wechimakumi mana nerimwe vatungamiri ava varemekedza utongo hwejechetere huri muzambia zvichitevera kukunda kwemutungamiri webato rinopikisa vahakainde ichilema musarudzo yemutungamiri wenyika iyi chikwata chemauto emumvura echidzimai kubva mumauto emurwanda chiri kurwisa pamwe nevanhurume chiine chinangwa chekukunda chikwata cheislam state chiri kurwisa kumaodzanyemba kwemozambique nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzione zimbabwe ichibudirira kukwereteswa mari inosvika mabhiriyoni matatu nemamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuamerica iyo iri kutsvaga kuitira kuti ibhadhare varimi vechichena vakabvutirwa mapurazi avo nehurumende zimbabwe iri kutadza kubhadhara zvikwerete zvaiinazvo blessing zulu westudio 7 anotipa nyaya inotevera
bepanhau rebloomberg rinoti hurumende iri kuda kuedza kutsvaga mari kune vekunze ava kuti ibhadhare chidimbu chemari yakabvumiranwa gore rapera nechinangwa chekuti pabviswe zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende asi nekuda kwekuti zimbabwe yagara ine zvikwereti zvinodarika mabhiriyoni gumi kunze zvairi kutadza kubhadhara nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti hapana anoda kusungirira mari pagumbo rengwe
havasi vanhu vakawanda vanogona kutikweretesa mari pane ino nguva uye takaiwana mari iyoyo tetiiwana nemainterest rates anenge ari pamusoro nenyaya yekuti risiki yedu inenge yakakura
mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo gift mugano avo vanoti
kana tazotarisa mafigures edu echikwerete kunze kwenyika takusvika ku $13.5 billion saka zvinoreva kuti hatichakwanisi kumira zvakanaka senyika maringe nemawanirwo atinoita kunze kwenyika yaitingati risk profile yenyika. Zoreva kuti mainvestors haachazoi muZimbabwe.
Asi izvi hazvibatsire here kuumba ukama nedzimwe nyika? Tabvunza imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma avo vati
inyaya yakanaka maringe nekuvakirudzawo ukama nenyika dzekunze dzakaita seUnited States of America, United Kingdom, nyika dzemuEuropean Union neCommonwealth. Nyika idzi tinofanira kudzidzana nadzo kuitira kubudirira kweupfumi, kufamba kwemari uye kutengeserana. Zvisinei, mari inoita mabhiriyoni matatu nechidimbu imari yakawanda kunyika yeZimbabwe, zvikuru sei panguva yatiri yekuti upfumi hwedu hwenyika hausati hwamira nemakumbo mana.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Mponda vanotiwo Zimbabwe yakatobhadhara chikwereti chikare nekuti
that land is for Zimbabweans. Saka kana pakutaura futi zvecompensation inenge yakuita kunge double punishment nekuti Zimbabwe already yakaiswa pamasanctions for the last 20 or so years neAmerica neBritain neEU vachida kuforceredza land reform reversal, of which that land reform is not reversible. Saka we already have paid the price for that land. Saka vamutuli ni wanafana kupatarisisa kuti is it worth us kuti tinotange kukwereta dzimwe mari.
Vachipawo maonero avo vamugano vatiwo
musakangano wakapa history kuti vana baba namai vedu vakatorerwa mombe nemunda nezvakawanda nevarungu pavanga vachiuya. Handiti saka varungu ivava havana kuita compensate mablack farmers, havana kuita compensate maZimbabweans anga achirima munda achiita slavery.
Ko chii chingaitwe nehurumende kuti varimi vachena ava varipwe sezviri mubumbiro remitemo? Tabvunza vaBoroma.
Dei makore anoda kuti abhadharwe mari iyi akaitwa akawanda kuitira kuti upfumi hwenyika husagwadama, tichibhadhara chidimbu chidimbu kwemakore akatowandei. Uye avo vakawana minda iyi, zvikuru sei avo vari kurima zvekutengesa aya anonzi macommercial farmers, vabhadharawo chidimbu chemari iyi kubudikidza nemitero yeland tax nemamwe akasiyana-siyana. Izvi zvinobatsira pakuti vakapiwa minda iyi havachagarire ivhu kana kugarira minda iyi nekuti vanenge vachiziva kuti pane mitero inobhadharwa.
Dr. Chitambara vanotsinirawo vachiti
kana munhu wese ari kurima akapiwa munda, panogona itwa kalevi, kana ikanopota kachibatwa kanozoenda mupool yemari dzinozoshandiswa mukubhadhara chikwereti chatatarisana nacho kana kuti obligation yatatarisana nacho yecompensation.
Vamwe varimi vachena ava vanoti semuripo vanoda kudzoserwa mapurazi avo, asi hurumende haisi kunyatsobuda pachena panyaya iyi nekuti inopa maonero akasiyana-siyana panguva dzose. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti kuripa varimi ava kunobatsira kuumba ukama nevakavatemera zvirango ivo nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravancuve kanawo gavhna weRBZ vaJohn Mangudya sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki venyika dzemusadiki vachaungana pamadande mutande vari munyika dzavo vachiratidzira kusafara nemamiriro akaita zvinhu muMozambique neEswatini. Mukuru wesangano reYouth Forum Zimbabwe iro riri kubatana nemamwe masangano mukukokera chirongwa ichi vaAshton Bumira vati chirongwa ichi chinovapa mufaro nepamusana pekuti chiri kubatanidza vechidiki vanobva munyika dzakasiyana-siyana avachange vachirwira kupedza matambudziko avo. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navaBumira pamusoro pemusangano wavo wavachaitira padande mutande.
Nemugovera tichange tiri kuMalawi, tichange tine urongwa hwatichange tinawo hwekubetsera nekukurudzira vechidiki vekuSwaziland nevechidiki vekuMozambique. Munguva pfupi yapfuura kuSwaziland kwakanga kuine mhirizhonga yakanga iriko. KuMozambique zvakare kwakanga kune mhirizhonga kanga iriko. Mhirizhonga iyi yainyanyobata vechidiki, ndo vakanga vachisangana nematambudziko akawanda. Pari zvino vechidiki vakawanda munzvimbo dzandataura idzi, vakawanda vacho havana mabasa ende vakawanda vasikwanisa kuenda kuzvikoro, ramangwana ravo harina kujeka. So zvatiri kuita tinoda kuti tinomira tiri pamwe chete semayouth emuregion emusouth region tichipanana mazano kuti todii kuti ramangwana redu rive rine pundutso, ramangwana redu rive rine rujeko.
Mungati zvakakosha here sevechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana kuti mumire pamwe chete nevechidiki vanobva kunyika iyi? Zvinobatsira here mukupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki munyika idzi?
Tikada kutarisa kumashure uko, patakarwa hombe yesununguko, unotaona kuti vana mukoma pavairwa vakawanda vaienda kunana Zambia, vaienda kunana Mozambique, uko kwavaipiwa rubetsero vachiungana vachibetserwa vari ikoko. So isu vechidiki tine zvakawanda zvatinokwanisa kudzidza. Kuona zvakare kuti matambudziko atiri kutosangana nawo iko zvino anoda kuti tinge tichionera pamwe chete, unge tichimira tiri pamwe chete tichibetserana.
Zvii zviri kuitika kuLilongwe zviri kuita kuti muve kusangana kuMalawi ikoko?
Vatungamiriri vemusadhaki vanosanganisira vana President Mnangagwa vachange vari kuMalawi kuLilongwe vachiita musangano wavanoita pagore weheads of state and government. Takaona zvakakodzera kuti pavachange vachisangana isu tingewo tichisangana. Tapedza kusangana, zvatichange tichizobuditsa pakunhaurirano dzedu tenge tichizovaturirawo kuti dai matarisa izvi, kunyanya izvo zvine chekuita nevechidiki, kunyanya nyaya dzemabasa, nyaya dzeupfumi, kuti vechidiki vange vachikwanisa kunge vachipindawo munhau iyi kuita kuti vange vachiwana pundutso pakurarama kwavo.
Avo vanga vari vaAshton Bumira, mukuru wesangano reYouth Forum Zimbabwe, vachitaura vari parunhare vari muHarare, naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kukurukura nevechidiki nezvekugadzirira kwekuvhurwa kwezvikoro munguva iyo nyika ichiri kurwisana nedenda reCOVID-19. Tiri kutarisawo nyaya dzekusimudzirwa kwevechidiki munyika. Panguva iyo pasi rose rakabva kucherechedza zuva reInternational Youth Day, rinocherechedzwa makore ose musi wa12 Nyamavhuvhu. Mure Zimbabwe, kangano kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na8 PM.
Pera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Britain inoburitsa gwaro rinoratidza zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Dzimwe nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira hurumende kuti itenge nhomba dzeCOVID-19 dzakawanda nguva imwe chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Washington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.